Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro, zvita 18/2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inoona sekuti ndiye achabuda nemukombe ndiva Cyril Ramaphosa avo vari kukwidzana navankosazana Zuma. Chinoita kuti ndidaro ndechekuti kutaura kwatiri kutoita pane zvakabuda kumabranches ANC achiratidza kuti wavangade kuti atungamire bato iri ndiani.
Maziso ose otarisa mhiri kwaLimpopo uko pasi rose rakatarisira kunzwa nezvemutungamiriri mutsva webato reAfrican National Congress, ANC. Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa nehurumende iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika. Mabhazi odhuriswa vafambi panguva ino yezororo zvikuru anobuda nekupinda muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakateya nzeve dzavo kuSouth Africa kuti vanzwe zvichabuda musarudzo yeutungamiriri hutsva hwebato reANC. Mutungamiriri weANC vaJacob Zuma havazi kukwikwidza sezvo bumbiro remitemo yebato risingavabvumidze kutungamira bato iri kwematemo anodarika maviri. Vari kukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato reANC ndiva Cyril Ramaphosa, vanova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika pari zvino, pamwe nevaimbove gurukota rezvekunze kweSouth Africa Amai Nkosazana Dlamini Zuma, avo vaimbove mudzimai wemutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma. VaRamaphosa vakadomwa nemabhuranji chiuru chine mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe, ukuwo Amai Dlamini Zuma vakadomwawo nemabhuranji chiuru nemakumi mapfumbamwe nemana. Vanhu vari kuvhota musarudzo iyi vanosvika zviuru zvina nemazana manomwe. Vari kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiriri webato ndiva David Mabuza namuzvare Lindiwe Sisulu. Vari kukwikwidza chigaro chasachigaro ndiva Gwede Mandashe naNati Mutetwa, ukuwo vaSenzo Mchunu navaAce Magashule ndivo vari kukwikwidza chigaro chemunyori mukuru webato. Vari kuda chigaro chemubati wehomwe ndiva Paul Mashatile pamwe naMaite Nkosana Mashabane. Utungamiriri hutsva hweANC huri kutarisirwa kuziviswa nhasi. Bato reANC ndiro chete ratonga muSouth Africa, nyika iyi yawana kuzvitonga muna 1994 apo muchakabvo vaNelson Mandela vakavhoterwa semutungamiriri wenyika muna 1994. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Dr. Ricky Mukonza, vanoti hazvinetsi kuwana achakunda musarudzo idzi sezvo veruzhinji vakatobuda pachena kuti vari kutsigira ani.
Hongu tiri kudziteedzera nyaya dziri kuitika kuANC uko kwavari kusarudza achava mutungamiri webato iri kubva mangwana chaiyo. Inoona sekuti ndiye achabuda nemukombe makwikwa aripo ndiva Cyril Ramaphosa avo vari kukwikwidzana navankosazana Zuma. Chinoita kuti ndidaro ndechekuti kutaura kwatiri kutoita pane zvakabuda kumabranches ANC achiratidza kuti wavangade kuti atungamire bato iri ndiani. Pane zvakabuda izvozvo zvinoratidza kuti vaRamaphosa vakatungamira.
Kwamuri ikoko uko ANC munoona seyakatarisana nematambudziko api pakuumbwa kwechinhu chinonzi sarudzo ichi?
Tambudziko rokutanga rabuda nderekuti vamiririri veanonzi mabranches vantu vanobva kumatunhu akasiyana-siyana vachizosangana kukongresi ichasarudza mutungamiri, panga pasina kubvumirana kuti ndiana anofanira kuenda ndiana asingafaniri kuenda uyezve sarudzo dzakaitwa ikoko kumatunhu ikoko kunonzi kungava kuma provincial congresses kana kuma branch kana ma regional congresses kwaive nemakakatanwa asingabviri saka iwayo makakatanwa iwayo anenge ada kuti netsei ANC
zvino zvatiri kuona kuti pane kusafarirana nekusawirirana nekuda kuiswa maoko ekubetseredza kuti papinzwe vanoda kuti vapinzwa apa zvinorevei kumusangano weANC kana zvikanzi vaSerero Ramaphosa vahwina nhasi kana kuti zvikanzi amai Nkosazana Dlamini Zuma vahwina nhasi
zvazvinoreva ndezvekuti pakutoda utungamiri hwemhando yepamusoro kubva kune anenge akunda musarudzo saka zvazvinoreva ndezvekuti uyo akunda achatakurana nebato reANC rinenge risina kunyatsodyidzana kwakanaka zvakawanda zvekudzidza pamaitirwo ari kuitwa sarudzo neANC zvido zvevanhu vekumabranches kana kuti zvido zvevanhu vanotarisirwa sekuti vekuzasi kwemapato zvinoda kuti zviremekedze kuANC izvozvi pakanga pachinetsanwa netsanwa nyaya dzaingotaurwa pachena hapana kutyisidzirana hapana kumbunyikidzana
nyanzvi munyaya dzematongero enyika uye vachidzidzisa musouth africa Dr. Ricky Mukonza vachitaura vari parunhare vari musouth africa vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwemitengo wechingwa vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chekudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro ata chigoriwa anotipa nyaya inotevera
nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa vakawana chingwa ichi chakwira mutengo chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka mafuta ekubikisa furawa yekubikisa chingwa pamwe nenyama mumwe mugari wemuchinhoi vadenver chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino vachimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende
zvitoshamisa nekuti tisito kuti takarima gorosi muno munyika medu muno muzimbabwe patozo nekwachingwa chakunzi chakwira komandi agrikawa chairunzi yakaiva isucces yakaiva isucces kuchibage chete here kana kuti vanhu vakutosapotejawo havo new system kuti iyo new system yacho futi haizotora election but tokona kunge kusapotejwa kwai zvinhu zvabva zvangokwira
mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vadarrington manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose
kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvese zvichatokwira nekuti chingwa ndochinodyiwa nemunhu wese everyday kangwana chakwira nemari yachakwira nayo togona kuononge mari shoma yedu 10 cents but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo
vamanyevere vanoti havaone hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel vamanyevere vanoti hurumende iripo haikwanisi kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi
nemashoko avaninge akataurwa napurezidendi ekuti zvinhu zvisakwire ivo handione pane chavanokwanisa kuzvimbisa nazvo because zvinhu zvacho zvacho zviri kubvira pafuel because vese achakwidza zvinhu vanenge vachitaura nyaya yefuel saka handione purezidendi vanenge chavanokwanisa kumisa nazvo zvinhu zvicharamba zvichitokwira senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu haina mamwe hapana zvinyuwani zviripo saka zvinhu zvinotokwira hapana maidea hapana maidea zimanyuwani aripo kungotaurawo zvekuti munhu ari kutaura papublic kuti zvinhu hazvifanira kukwira but ndo zvinhu zvacho ndo zviri kutoitika hapana kudzoreka kwazviri kuita
Mumwe mushani wekambani inogadzira chingwa Yellow Bills uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira.
Zvekuodzidza zviri kudhura zvekudikisi zvekubhekesa. Aiwa, chimwe chabuya chishoma ndomusandokuti hatichakwanisa kuodha flawa yakawanda nekuti iri kutidhurira. Sanhu saka tapidza mapuraisi kuti tikwanise kuzosabuya chimwe chakawanda.
Izvo zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yeBakers Inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti kacheo izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe kana kuti free economy.
Kwira pazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy. So kuti when you start operating atinoti macartels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition hazvifaniri kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina business rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo wekongresi yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndini Aka Chigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yava Munangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo zororo rapfuura, izvozvo vanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifunga indodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amaindodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa, vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvokuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari. Izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nekuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvekuti vafarewo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshe iri kushayika zvaiyo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaekokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ekokeshi neswipe dzidzidzi. Saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswipa nekushandisa futi maekokeshi.
Izvi zvatsigirwawo navariki Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo riri nani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semasevhu sevhanzi vemasalaris edu tirikwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswa pachitenga zvino. Zvakangotomeyazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari. Endi mazuva ano yangova nyaya ekokeshi iyoyo ne swiping. Saka tikapinda muzvitoro tokwanisa kutengawo neekokeshi kana kuti swipe iyoyo zvine nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiviri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzero wakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiviri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo rekisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalari edu before Christmas. Ndokunga takatane about 3 years tichiwana masalari after Christmas. Vana vedu vachishaya mufaro paChristmas. Asi isi tinongotenda nezvo takaitirwa nevakuru. Vaona zvakakodzera kuti masevhusevhansi tikasike kuwana salari yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro madhesi edu asambochinja emasalari every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamudyandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenda kwemagetsi panhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International Airport kwavhiringa kumhara nekubuda panhandare iyi kwendege. Vakuru vakuru vepanhandare iyi vati kuenda kwemagetsi aya nezuro masikati kwakavhiringa mabasa ose epanhandare iyi. Ndege dzanga dzichienda kunhandare iyi dziri kuendeswa kune dzimwe nhandare. Kambani yemagetsi yeGeorgia Power inoti iri kuziva nezvedambudziko iri uye iri kushanda zvakasimba kuitira kuti magetsi adzoke panhandare iyi. Sangano renhau remuAmerica reFox News rinoti magetsi akaenda mushure mekunge vashandi veimwe kambani vaishandira panhandare iyi vadimbura tambo yemagetsi vasingazivi. Nhandare iyi imwe yenhandare dzakakurisa pasi rose uye pazuva inogashira ndege dzinosvika zviuru zviviri nemazana mashanu, ukuwo vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru vachishandisa nhandare iyi zuva rega rega. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti kunyangwe hazvo zvichifadza kunzwa kuti hurumende ichabatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro, chichanetsa apa ndechekuti mari yacho ichabva kupi. Ngatinzwei hurukuro yataita naTanonoka Wande weStudio 7 navaNgwenya.
Inoona kuti zvataurwa zvakanaka asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi, nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa yatinoti budget deficit, mari iyaya inobhadharwa nehurumende ichibhadharirwa masevhisi akatikuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi ndiyo inozoita kuti manje deficit ya ichikura, chikwere chirama chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndokunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu, confidence yayo iripo, nokuti mashoko avanonangako akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhekwa chaizvo nokuti mamitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepuresident ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muZimbabwe ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makoresi akapfuura aya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri chakati chirambeeri angati long term planning saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachije mitemo asi vanhu vanoinvesta pana tinangoti vana vana Dangote vaiva vanonyatsomira kuona kuti mambi zvirongwa zvachizotwa nehurumende zvinoshandika here nenguva iri mberi tinangoti long term implementation
saka apa chavanofanira kutanga kugadzirisa chii
economics dziri dzega hadzinyanyatsokubatsira nokuti chigumbu chikuru chiri pakati pevanhu chiri muvanhu vezimbabwe ipolitical environment. Political environment ndiyo yakakanganisa zvirongwa zvebusiness nemabhizinesi akati wandei saka ngavagadzirisiwo zviri kutaurwa zviya zviya nanadhewa mazinga zviya zvokuti gadzirisai nyaya dzesarudzo gadzirisai nyaya dzemedia vanhu vakasungwa vepolitics ngavabviswe iwo zvinhu zvacho iwo maintentions acho anobatsira kuti adzikamise hana dzavanhu nokuti kana vanhu vasina kudzikama nyange vanhu vanoda kunza mari vanenge vachitanga vabvunza maintenti maorganization ndiwoo
avo vange vari nyanzvi munyaya dzeupfumi Rejoice Ngwenya vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoti mari dziri kubviswa nevanhu vari kushandisa mabhazi panguva ino yezororo yakakwira zvakanyanya zvikuru pamabhazi anobva kuSouth Africa nedzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe achienda kuZimbabwe. Mutungamiriri wesangano iri vaDennis Juru vanoti iri idambudziko rinoitirika gore rega rega uye rinokanganisa kufamba zvakanaka kwemabasa evanotenga nekutengesa.
Hongu, sekuziva kwenyu mukoma, nguva inei inguva yekuti izvoni vanhu vanenge vachifamba zvikurusa uye tinowanika tiine dambudziko guru chaizvo rekuti mabhazi nemotokari dzose dzinotakura vanhu kuenda kuZimbabwe dzinokwidza mitengo yadzo panguva inewo nguva yezororo. Naizvozvo tinoona kuti izvoni mitengo yakatokwira zvakanyanyisisa. Vabvunzawo kuti zvoni sei mitengo iri pamusoro kudaro. Vari kutaura ivo kuti mabhazi avo ivo akatozara kare, saka aya mabhazi avari kuwedzera asiri mabhazi avagara vachiendesa kuendesa kuZimbabwe.
Tikatarisa pakufamba kunenge kuchiita vanhu apa, vanhu vanobirwa zvinhu, vanhu vanorasa zvinhu, zvinhu zvinoshayikwa shayikwa. Dambudziko iri muri kusanganawo naro here?
Hongu, vanhu vanobirwa zvinhu zvikurusa. Tikatarisa pane musika unonyanya kudhonzerwa vanhu. Kana takatarisa tiri muJoburg, pane musika wePowerhouse, ndo musika une mahwindo akawandisa zvikurusa kudarika imwe misika yese. Saka unosvikira ikoko kuti izvoni vanhu vanodhonzerwa zvinhu zvavo. Hwindi wekamwe kambani azvuva zvinhu aenda naye kubhazi rimwe raidhonzwa zvinhu richiendwa nazvo, iwe siro riri kuda kupiwa nemuridzi wemari. Saka idambudziko guru sairoro.
Kune chikiribidi chinoitika pamabhodha apa, vanhu vachipinza zvinhu nemukoto, vamwe kunonzi kutonyora kuya, vamwe vachiita zvavanoita kuti vagone kuyambuka zvakanaka. Pabhodha apa pari kupindika zvakanaka here nevanhu?
Tinoona kuti mazuva ese apfuura papaine mitsetse yakakura zvikurusa kusvika kunhasi masikati anaya. Nhasi masikati anaya ndo patanga kudzikira. Tinoona kuti hakuna mitsetse yakakurisa muzuva ranhasi takatarisa kubatana neboda repetitive boda replanti nerekuchirundu kubva kuZambia mitsetso yakadzika
mune here umwe urongwa hwamunoita hwekudzidzisa vanhu kuti zvinoda kuitwa sei vazvichengetedze sei mumugwagwa vachengeteke vasabirwe zvinhu vasatambure pamaboda
nzvimbo dzatinotikwanisa kuvaudza zvekare kuti idzi nzvimbo idzi hadzimirwe nyange kutyaira kana kutsvaga lift yekuti ukwire uyezve tinokwanisa kunge tichivaudza mitengo yemabhazi panguva iyoyo kuti mitengo kambani yekwati iri kuita mari yakati zvichienderana nemusiwo yokuti zvakamira sei tichivazivisa uye zvingave zviri zvekudikanwa nemasangano atingati maauthorities
avo vanga vari vadennis juru vachitaura parunhare vari kujohannesburg kusouth africa Oliver Mutukudzi, Bhuma, uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington, D.C. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Maziso ose otarisa mhiri kwaLimpopo uko pasi rose rakatarisira kunzwa nezvemutungamiriri mutsva webato reAfrican National Congress, ANC. Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa nehurumende iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika. Mabhazi odhiriswa vafambi panguva ino yezororo zvikuru anobuda nekupinda muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare masikati anhasi na2pm apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nekutitumira tsambambozha. Tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga munokwanisa kuchinzwa pa website yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Evans Zininga ndiri mu Washington DC.